manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichitarisa kuita musangano wedu werani nhasi unopfiswa eFebruary, takazotinesa zvikuru nezvekuti mapisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana tichitarisa kuita musangano wedu werani nhasi unopfiswa eFebruary, takazotinesa zvikuru nezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti hanzi nzvimbo yamuda kuitisa musangano mugrounds ecouncil rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuru. Mama akapiwa here mvumo nekanzuro yekushandisa ground iri?
Inzvimbo yekanzuro izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge pangobhuka pangobvumidzwa kanzuro ndeyemunhu wese, saka zvina tamwe tichinge pangobhuka patongotenderwa kanzuro haikwanisi kuchitimisa hayo ndoo zvakadaro tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apaya maakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo vataura kuti vakabhukwa ticharamba tichiapa mamwe magesi nekuti tinozva kuti masarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu, saka isiitiramatichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vakazoteerezwa kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinoizva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tichikupenderera kutsvitsa gore kwepati yedu yakomwa. saka tiri kuendelea tisa mendelelo saka pata na simu rewa yese joini po ya wakuru wengwa suzo tipa masho
tunaona uti kwa mrewa kwenye iko kondo kune nilishonga ya kambo itika nengoze Battle Renew Resistance Coalition for Change zichishunguruzwa mazwano shaka mire se
wanu wako da change kwa wajiti mpato nukutu kisizivo kana vita se wanu wako da change ee kisizema kisizile zao aswa nungwa mtu na rari yoi katumbura nukutu kisizivo jami ya pati jami ya pati wanu wako kapita kisizia rari yoi bati sesi nyeo zazu chukita hapa mrewa nyango sisi jetsa hawa na wafika mbila kisizivo kukwa usa tere kwa kisizia ndia
Vanga vari nengwe Battle Citizens Coalition for Change mudunure murewa va Roderick Mapfeka vari parunare kwa mukarakate kwa kare kwa murewa ne Studio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report gwaro iri rakaumbwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission Asi vamwe vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svondo rino kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva Nezuro Muharare imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka mumwe wechidiki Muharare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vavasikwana mukana vamwe vataura kuti vauda kuenda kumba vachikumbule nanzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba laini vanoonekwa kufamba vauya kumasiksi nanhasi kuchiri kubatsirwa vanhu vane zviro nyaya idzi dzacho hasi kuchapasi.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha weMufakose Muharare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo Muharare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti
na nasi mshiri tano lai nasi randamboru ono shirafamba hile ndakto ufane ndara tukorokani sama kutemi ndaito kungwa dae wango watipo wakana shimapoka shipoka shikuti vanubo wako wakati mfona kudai mwuri pa kunjoko kwa mnu gare wako 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 wako
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubatore ZANU PF kana kuti political komiza vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota vaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota
tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters
Vakafano bata chigaro chemutauro weBattle Citizens Coalition for Change rinotungamirirwa na Nelson Chamisa muzvare fadzai mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi zvese izvozvo manomano eZANU PF kuti vanhu vasaregiste nokuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani apa vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde vari kuona kuti vanhu vachafarire ZANU PF saka sarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda triple c nokunda asi isu tiri kuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo anesuwo tikumobilisa vanhu tokuunganidza vanhu kuti vanoregista kunditi tinovhota kuti 2023 uno tipinze vanelson chamisa munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai kuti munovhota
asi mutauriri wezek vajaspa mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chemo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurira namaererano neurongwa huchange huripo hwokunyoresa vanhu kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhu vakawanda vari panzvimbo dzedu komisheni ichange ichikuzivisai nenguva inotevera sezvo yakambotaura
mapato ose zvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weElectro Act kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino bato rezanu pf rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi ukuwo bato retriple c richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu bato remdc inotungamirwa navadouglas monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Nutu mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambique nezuro, uye raitariswa kupinda munyika nhasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji, vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mpengo iri ringangopinda munyika, vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba, uye yaitariswa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matabeleland South, uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zvemunigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muafrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende mutungamiri wenyika vamuhammadu buhari avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumidzwa pamutemo pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi mutungamiri wehurumende yejapan vafumio kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reg7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kurussia pamusoro pehondo yayo neukraine chisungo ichi chaitwa pamusangano weg7 wepadande mutande vekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai muri mingwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangururo here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka risingasarudze. Irina denominational arisarudze zera, arisarudze rudzi, arisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe kwaari ikoko, isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemera atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe vanodarika 1000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kuti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vaakuzivawo nezveboka irori vachiuya kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiiwa vasina kana chekubata kana kupekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Hakungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maproject.
Gati muri kusangana nezvimhinga mpenyu zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwokuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudzikowo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomuisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi vamunogara munzvimbo inoi chii chinodiwa muno mutobatsira wanhu vazvichiendera nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvekufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yekufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi gumi gumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavanenge vainayo iyoyo, pasawane chirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiuraya hangu vana, neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei zvakakwana, wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirika. Nasi temu inouyazve kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wokuti akure, still hapana chaari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemining, dzimwe toti kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789922179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita maprograms futi pa show inonzi Woman to Woman, yandiri mushokoshi wenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndichencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo, anenge ataura nyaya yake toisawo apa. Kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman nobuda pa Mandara platform, woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Chinotenda Marvelous. Yes, no, tunokupai chirongwa, chinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu hwedu, che our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, vatawanda mutemi zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwe nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekuti katalo kunamira vashandirwe zvemabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsoirirana. Asi ndinoda kuziita kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga muna January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati takwanisa kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingirwi vemabhengi.
Vateereri vakada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chiii chibvumirano chataita kutochiona zvedu setransitional agreement, because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kuti bhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars. Asi isusu tanga ichoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi, tabvumiranira kuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichigadzirira patafa kuti tionesani kuti mari dzatiri kuva vemaus dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinge zvino, hatisi kufara nemihoro irimumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandiri ava, nokuti chiri kuitika ndechiri kuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri matin dollars. Ayo hamuri kungoziva mese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa pari nekukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutisuma kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi, nekuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation. And even 40% yatiri kutaura zvaiyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika, tinoona kuti zviri kunzivo nezemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa neresident vezimbabwe, vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana, mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Pari kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti haa zvechokwadi isusu maus dollars hatina, then tinoti vonga vachishandisa exchange rate inenge ichirula pamusoro ngochibhadhara mari iyi. Saka ukataisa kuti 418,000 haisi mari yakawanda, especially taafrican accessibility tax yemuzimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kunza inenge yaashoma chaizvo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vakawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mpengo Tropical Storm Freddy, iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mpengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East ne Central pamwe nedzimwe nzvimbo kuMachabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLabmo Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chaita kamboona. Takatakatotarisira kuti tochira kuti tozavharwa, but hapana kana chaita kamboona cyclone yacho munomuHarare. Tisingazivi hangu dzimwe nzvimbo, but munomuHarare hapana chaita kaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakaudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze kuti muzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera, hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa tichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Manager wevatambi veCapes United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Ni cyclone Freddy yadi kudai story yadi kutaurwa inine ndofunga kuti story right zvavaita because ma players even chiro chitasa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwatwa bhora nema clubs vaita zvinzi right
vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
soku isikati.